News of the United States Government.
Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 zvita 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu ayo anouraya vanhu akatouraya vanhu makumi mashanu nemumwe kubva zvatanga kunaya. Sangano rePTUZ rinoti varayiridzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende asi havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano revagari veHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti vari kutyira kuti vamwe vanhu zvikuru vari munzvimbo dzakaita seBudiriro vanogona kuwirwa nemidhuri iyo iri kupinda mvura yakawanda sezvo kuine mafashamu. Vanoona nezvenjodzi veCivil Protection Unit kana kuti CPU vanoti vanhu makumi mashanu nemumwe vafa munjodzi dzakasiyana-siyana dziri kukonzerwa nekunaya zvakanyanya kwemvura. Veze mamirure ekunze veMet Department vakayambira kuti svondo rino kusvika mangwana kunenge kuchinaya mvura yakawanda munzvimbo zhinji dzenyika kunyanya muHarare, Midlands, Cholocho, Binga, Ngulumani, Ngeta neCowdery Park. Idzi nzvimbo dzagara dzine dambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba akatanga nekuvabvunza mamirure akaita zvinhu muHarare.
Mvura yawe kunaya zvinofadza zvekuti vanhu vazhinji vakanga vakatarisira kuti mvura inaye, asi kunaya kuri kuita mvura kwabva kwaunzawo mamwe matambudziko mukati meguta reHarare.
Matambudziko apa yavashumba?
Matambudziko anosanganisira kukukurwa kwemigwagwa zvinoyedzera makomba ari mumigwagwa yakatofa kare. Zviri kuita zvakare kuti china dzinenge dziri dzakaungana munzira umu dziri kuuya dzichiunganidzwa mumadrainage. Madrainage obva ayedzera kuvhara. Izvi zvinoita kuti migwagwa inyanye kuchereka yoita makoronga. Tiri kuona zvakare dambudziko rekuti kuri kuita masuweji. Mvura ikange yati nayei iri kukukura masuweji iwayo zvonopinda mukati menzizi dzinoenda kunopinda muna Chiwero. Dzimwe nguva china idzodzo dziri kuenda kunobatana nemvura inomwiwa nevagari yemuzvimigodhi zvisina kudzika. Tiri kuona zvakare rimwe dambudziko rekuti pakuri kunyanya kunaya kune vagari vakadzimba mumawetlands matingati mumatoro mumabani.
Zvii zviri kuitika munzvimbo dzakadai?
Tanga tichitenderera mukati menzvimbo yeBudiriro. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti tine vagari vakatopiwa pekugara mumabani. Budiriro 4, Budiriro 5, Budiriro 2, Budiriro 3. ukatarisa dzimba dziri kuzara mvura mafoundation ari kuratidza kuti ari kuwandirwa nemvura zvekuti dzimba midhuri inenge ichiita zvekudhirika yakajenga kuratidza kuti mvura iri kufamba nemukati memidhuri
zvine dambudziko reizvi vashumba
mukufamba kwenguva midhuri iyoyo yedzimba ichadonhera wanhu vanhu vachigona kutofira vari mudzimba dzavo rinozove dambudziko guru tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzakagariswa vanhu pasina kugadzirwa migwagwa nzvimbo idzodzo hadzichafambiki motokari hadzigoni kufamba vanhu chaivo kuti vafambe munzvimbo idzodzo munenge muine makomba ekuti munhu anogona kutotsvedza akanyura akatokwara saka tiri kuona kuti kunyangwe mvura vanhu vanga vakaitarisira zvikuru uye iri kunaya zvekunaya chaizvo asi zviri kuita kuti kusare kuine vamwe vari kuchema vasina pekugara
mukuru werimwe sangano revagari veHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takalafira Zhou vanoti varairidzi vatsva zviuru zvishanu vari kuda kupinzwa basa nehurumende havana zvakawanda zvavanogona kubatsira mukuderedza basa riri kuitwa nevarairidzi pari zvino vanotiwo varairidzi vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa vachitaura nebepanhau reHerald gurukota rezvedzidzo vatorerai moyo vanoti mugore ra2024 vachapinza basa vadzidzisi zviuru zvishanu chete uye havana mari yekutora vamwe hurumende inoti pari zvino mudzidzisi mumwe chete anodzidzisa vana makumi mana nevashanu 1:45 asi chinangwa chayo ndechekuti mudzidzisi mumwe chete ave nevana makumi matatu nevashanu kana kuti 1:35 asi Dr. Zhou vanoti vamwe varairidzi vane vana vakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
kuwedzera varairidzi 5,000 panodiwa varairidzi 50,000 chikamu chishomanana chinopa kuti chisa gadzirisa dambudziko remuzvikoro dambudziko remuzvikoro ndekuti varairidzi vakaremerwa nevana vavanodzidzisa
vanenge vari vangani
tine varairidzi vanodzidzisa vana vanosvika kuma 84 vamwe kuma 107 zvinova vana vakanyanyisa kuwanda zvikuru kwazvo zvokuti zvinokurira kumusoro setsvimbo zvichizvimbira varairidzi vachitadza kuticha vana vavo mune zvakanaka chatinoda ndechekuti muzvikoro muite muchechetere mvura yeguvi varairidzi 50,000 vakashota muzvikoro vopinda muzvikoro umu kuti zvinhu zviendeke uye basa riipe mune zvakanaka saka hatifari sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti 5,000 chete ndo varairidzi vachange vachizorekrutwa isu tine shortage yakakura kudaro saka ndinoona sokuti ministry pamwe chete negovernment vari kuita dambe
sei muchidaro
vana vadiki ndio musimboti webudiriro mune ramangwana saka ndio best investment yenyika saka taatifanira kuinvesta muquality public education nekuona kuti varairidzi 50,000 vari deficit vava muzvikoro chechipiri mari dzinotambirwa navarairidzi anongori mashangura pasi
zvii zvamurikurudzira kuti zviitwe
zvinhu zvanga zvakanaka kuti zvikoro zvisati zvavhura kana kuti kotoro re2024 rokutanga risati ratanga mari dzavarairidzi dzopamidzirwa dzovawo dzine nduramo kana dzosvika pa 540 basic salary. Zvingapawo kuti varairidzi vaite manyu kunyuku. Vozivawo kuti basa ravanonotanga vanenge vachitambira marini. Asi dambudziko guru zvisinei netsamba dzatakanyora tikatadza kureviewa kotero rekupedzisira because dzaifanira kuita makotary review. Hapana kuzoita quarterly review pasati papawa bonus mugore rino ra 2023. Tichizoita futi review muna January varairidzi votanga basa vachiziva kuti mari yavanenge vachitambira inenge yakadini.
Izvi zvinorevei Dr. Zhomuga tsanangura here?
Izvezvi pari zvino hapana murairidzi anoziva kuti mari yacho ichange yakadini. Chatinongoziva ndechokuti 300 yakanzi yangaira allowance yao basic salary. Saka mari ishoma zvikuru nokuti tenge tichidawo kuti mari inotambirwa nomurairidzi ingewo ichikondributa kupension inozochengeta murairidzi aretire ba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Shou, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Chirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFA, chakatangwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush, chinonzi chabatsira zvakanyanya kurwisa HIV and AIDS munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanotaura vakamirira muzinda weAmerica muHarare kana kuti Public Affairs Officer Valerie Socha vanoti pasi pechirongwa chePepfa Zimbabwe yawana mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 billion United States dollars kubatsira Zimbabwe kurwisa HIV and AIDS kubva muna 2006 izvo zvabatsira vanhu vakawanda.
The US government has invested over 1.7 billion US dollars in Zimbabwe since 2006 to strengthen health systems and support people living with HIV, helping Zimbabweans live longer and healthier lives.
Hurumende yeAmerica yaisa mari inodarika 1.7 billion yemadhora ekuAmerica muZimbabwe kubvira muna 2006 kusimbisa nyaya yeutano uye kubatsira vanorarama neutachiona weHIV. Izvi zvabatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame makore akawanda uye ane utano.
Vatizve,
of the 1.3 million Zimbabweans living with HIV, more than 1.2 million are now on life-saving HIV treatment thanks to PEPFAR and support from other donors. Amazingly, 97% of those on treatment have also achieved viral suppression, meaning they can no longer transmit the virus to their partners if they continue to take their treatment.
Pavanhu 1.3 million munyika vari kurarama neHIV, vanhu vanodarika 1.2 million vape pamushonga weantiretroviral therapy nekuda kwerubatsiro rwePepfa nevamwe vabatsiri. Uyewo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zveavo vari pamushonga vave neviral suppression kureva kuti havachatapuriri utachiona kune vanosangana navo pabonde vakaramba vachitora mishonga yavo nekudzikisa ukasha weutachiona uhu.
Vachitaura pamusangano vakaita nevatori venhau padande mutande reZoom vanoona nezvezvirongwa zvekuchengetedza utano muAmerica kusanganisira kurwisa HIV and AIDS kana kuti US Global AIDS Coordinator and Senior Bureau Official for Global Health Security and Diplomacy Dr. John Gengasong vakatiwo pakatanga chirongwa chePepfa ichi muna 2003 danda reHIV and AIDS raive raparadza upenyu zvakanyanya kunyanya kunyika dzichiri kubudirira. Asi vati kuburikidza nehomwe yakatangwa navabhushi zvinhu zvashanduka munyaya dzeHIV and AIDS.
This bold decision by President Bush, 20 years of bipartisan support from Congress and the generosity of the American people resulted in over 25 million lives saved, including more than 5.5 million babies who have been born HIV free because of PEPFAR.
Chirongwa ichi chakatangwa navaBush uye vachitsigirwa neCongress chararamisa vanhu vanodarika 25 million kusanganisira vana vanodarika 5.5 million vazvarwa vasina utachiona weHIV neAIDS nekuda kwePEPFAR.
Vakati donzo neshuviro yehurumende ya America kuona kuti homwe yePEPFAR yasadzikisa chiga chekupedza denda reHIV and AIDS muna 2030. Vatione kuda kwezvirongwa zviri kuitwa pasi pePEPFAR kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Donzo rakatarwa neUNAIDS rekuti vanhu zvikamu makumi pfumba mune zvishanu kubva muzana zvizive pazvimire pachirwere ichi mushure mekuvhenekwa, uye kuti zvikamu zvimwe chete zvozviwane mushonga nekudzikisa ukasha wechi gure ichi panosvika gore ra 2030 rava pedyo nekuzadzikiswa. Zvirongwa zvePEPFAR munyika zvinosanganisira kubatsiridza kuti vanhu vaongorore ropa pachena, kuongorora chirwere chegomarara remuromo wechibereko icho chinobata vanorarama neutachiona, kunyanya kuongorora vane utachiona weHIV and AIDS kuti une uturu hwakadi kana kuti viral load testing nezvimwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pasudio, makadizve nyu vashamarari yanofara chaizvo ndofunga makava neChristmas yakanaka. Ndandiva kutaurawo kuvanhu vekumatebhereni nemidhenzi kuti regai kubatiwa kumeso nemurume uyu anonzi Munangagwa. Ndiye aiva musori mukuru wegukura hundi. Asanyepere kuti hanzi brigade we 6 brigade ndiwo aisvita. Aiwa, ndiye zvinotonyadzisa zvaari kuita izvi. Zvinotonyadzisa kuti hanzi atengera masabhuku, zvikwanisiro, makombiyuta. Tine nherera dzisingaendi kuchikoro, tine nherera dzisiri kutombodzidza, dziri kushaya zvikwanisiro, nasotudza kuti ari kumutsiridza gukura hundi. Ari kutengera masabhuku makombiyuta. Sabhuku vanoziva chiine kombiyuta. Ava baba ava vanonzi Munangagwa vakoniwa shemu, vakoniwa Zimbabwe, mataikoniwa. Zvonyadzisa zvamura kuita zvegukura hundi. Imi murimi maiva murongi.
Hey, mangwanani mangwanani vahwandeni vose vakateerera Studio 7 kwadzina dzamangwanani ano. Ndinoda kupinda pashoko rachitaurwa navamahembe rokuti nyika dzekumavirira idzi dziri kuda kudzoka kuZimbabwe. Ndinoona kuti chinganguva chokwadi choti nyika dzekumavirira dzava kuda kudzoka kuZimbabwe, nekuti zvava kuitika kuZANUPF zvinhu zvinoratidza zvoga kuti ZANUPF haichina nguva tinayo. ZANUPF yava kuda ingoma yava kuririsa kuda kudambuka, haichazivi zvokuita. Saka ingoma yava kudambuka vekumavirira vanovona, ende vane nguva yavanogona kutarira vachiona kuti kusvika pakadai panenge padai, kusvika pakadai panenge padai. Ende zvingava chaizvo zvinenge zvichidobetsera Zimbabwe kuti nyangwe yava kutogwavo neimwe pati inenge ichiziva kuti Zimbabwe inenge iri nani dzani, pekuti irambe ichingova neZANUPF. ZANUPF yakonewa zveZimbabwe zvachose. Ndatenda vakateerera Studio 7.
Makajonathan nokawande pastudio 7 ya naiye kutaurwa kuti hanzi kunopa madzishe makombiyuta kuti zvake zvakaitika kumidzinzi tiwaste your time. Ndini ndinenge ndapa ndobva ndatoda kunotsvaka mbavha yacho muvumudazvire wechiro kwazviri pachinhu zvokuti ndaangobatwa abatwe kana abatwa ovharirwa mukati zvatopera. Ndiye munhu akonzera kukura hundei.
Ya, makadini vanashanduko, makadini vana veZimbabwe. Ya, ndoda kumbotaurawo maonero angu maererano nezviri kuitika zvekunze chikoro mahara gore rinouya. Mafungiro angu ndeyekuti vamunangagwa vari kutoziva kuti obviously is going to be fresh elections in Zimbabwe, so vaakutotanga kukampeina manje. Muchatozwa, I think ndomafungiro angu vatotanga kukampeina kuitira kuti panozoitwa mafresh elections vanenge vane chekutaura. But look, I give you fresh election. Like izvo haingoita makore towards elections, vanotaura kuti fresh elections. So my elections angapera, now we start again, which means anogona kungoitika, you know.
Mangwanani tanonoka kuuyawo tazongozwa masi udio. Tarwadziwa sevabereki pakaipa. Shuwa kuti vana vanodzidza uchibadala school fees, utenga majuzi, utenga boots, utenga ni choko shua, utenga ni choko. Umende biatu wazisa shemu, wabereguar waziwa. Izese zwaru kupeza simba, hingwa digukura unende rupenga. Mbanani, tarono kakuya uu, tazungu somas. Udiyo, tarwaziwa sawabereke apaga ipa. Shua kuti wanaonu tzidza, uchibadala school fees, utenga majuzi, utenga boots, utenga ni choko shua, utenga ni choko. Umende biatu wazisa shemu, wabereguar waziwa. Izese zwaru kupeza simba, hingwa digukura unende rupenga.
Nindu rangu taurapa nyaya yoye kui kutuma masabu kukuno tivatake nyaya ya kaitika. Kutipana asinga ziwe, kuti get ndo yaka enda, ika nuhura ya wano. Tulubi get yaka ngomu kaereka, dati no nuhura ya wano. Kana tindi yaka itumira kuno tiwura ya wano koko. Nya hivyo vese ukuwa na wawo masabu kakapuwa makomputers. Kuti vatsvake nyaya iyoyo vabereki vakaurayirwa nyaya vana vavo vakangoona sabhuku asvika pamba pavo sikai munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunamba idzodzi kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Israel ayo arikuenderera mberi nekubomba muGaza anoti ane urombo nekuuraya kwakaita vanhuwo zvavo nemusi wesvondo panzvimbo inochengetwa vapoteri vemaGaza. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu makumi manomwe vakafa pakarwiswa kamba iyi nemauto eIsrael. Israel inoti ndege mbiri dzange dzichida kubhomba varwi veHamas vaive pedyo nekamba iyi ndivo vavaida kuuraya. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatsvage nzira dzekuunza runyararo nadzo. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nechimwe chete vafa muGaza uye mauto eIsrael 163 nemanomwe. Hurumende yeDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC iri kuramba zviri kukurudzirwa nevanopikisa zvekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa svondo rapera dzidzokororwe sezvo dzisina kufambiswa zvakanaka. Hurumende inoti iri kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kunyangwe vamwe vatotanga kuratidzira. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa zviri kuitika muAmerica kuna Blessing Zulu achitipa pamire hurumende ya America pakudzidzana kwayo nehurumende ya Sudan.
Mumiriri weAmerica United Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti vari kusvikana zvikuru nenyaya yekuti mumwedzi mitanhatu yadarika hapana zvinhu zvashanduka zvakanyanya muSouth Sudan munyaya dzezvematongerwo enyika. America inoti kushaya chido chekugadzirisa zvinhu mune zvematongerwo enyika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvinetse sezvo zvimhinga mpinyi zvakakonzera matambudziko mwedzi mitanhatu yadarika zvichiri izvo zviri kunetsa. Amai Thomas Greenfield vanotiwo nyaya yekuti ndiani achavhota, anovhota sei uye kuvhotera ani haisati yaziviswa. Vanoenderera mberi vachiti kuda kupa hurumende iyi mari yekuita sarudzo kuipesvedzera kuita zvinhu zvisina nematuro ose. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan inofanira kupiwa mari kana chete yavandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kuchengetedza runyararo nekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvawanisa zvekudya. Vanotiwo hurumende yevakafanobata matomu muSouth Sudan ine mari inobva kumafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti oil. Vanoti hurumende yeSouth Sudan inofanira kusuma vanhu nezvemashandisiro airi kuita mari yacho. Amai Thomas Greenfield vanoti vari kunedzeka nawo nenyaya yemhirizhonga yakawandisa, umbavha uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu veSouth Sudan. Vanoti America yakatemera zvirango Gordon Kowang Biel, Gatlak Nyanghoth naJoseph Mantio Wayang vari kupomerwa mhosva yekubata madzimai nevanasikana chibharo apo pakamboitika mhirizhonga muLeah County mudunhu reUnity State. Vanoti zvikwata zvairwisana izvi zvaibata madzimai senhapwa uye kuvabata chibharo senzira yekufadza varwi vavo. Vanoti uhu hutsinye uye vari kurudzira mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir kuti varange vose vakapara mhosva idzi sezvavakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende yeSouth Sudan ine sarudzo yainofanira kuita panyaya yekuti inoda kuzadzikisa here zvayakavimbisa muna 2018 kuti paitwe sarudzo dzakachena mukati megore uye kuti inoda here kushandisa upfumi hwayo kusimudzira upenyu hwevanhu nekurangawo vari kutyora kodzero dzevanhu. America iri kurudzira South Sudan kuti iite zvinotarisirwa kuitwa kuremekedza zvayakavimbisa. Amai Thomas Greenfield vanoenderawo mberi vachiti makore gumi nemaviri kubva zvayawana kuzvitonga kuzere inguva yakakwana yekuti South Sudan inge yatora gwara idzva. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neSouth Sudan. Maverengerwa neni Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.
Tisati tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi regaitiku yeuchidzei vatereri kuti mazuva ose muvhuro kusvika chishanu tine chirongwa chelive talk chema minutes makumi matatu chinobuda paterevhizheni nepa radio chamunokwanisa kufona muchipa pfungwa dzenyu. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze zvakasununguka kuchaya nhare zvichipa pfungwa dzazvo pane zvinenge zvichiitika munyika. Chirongwa ichi chakanangana nekudzidzisa nekupachaedza kuvateereri panyaya dzakakosha munyika uye tinenge tichitaura nevehurumende vanopikisa nevakazvimirira voga nenyanzvi mune zvakasiyana-siyana. Musakanganwe kuva nesu muchirongwa ichi kubva muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 1800-1830 UTC kubva nenguva dza8 kusvika nenguva dza830 manheru. Chiregaiti tarise zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vokurudzirwa kungwarira mafashamu emvura ayo atouraya vanhu makumi mashanu nemumwe chete kubva zvatanga kunaya mvura. Sangano rePTUZ rinoti varayiridzi zviuru zvishanu vari kupinzwa basa nehurumende havana zvakawanda zvavanobatsira muzvikoro. America yoenderera mberi ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Tabata shika kumagumo chirongwa chedu cha nasi iwa inesu shakare mangwana. Ano kuoneka hii ni mfaro dini Evans Zininga dirimu Washington DC. Doku siya imina Taboka Nure achukupai chirongwa che Isindevele.